Ichokwadi kuti vana mukoti vakawanda havasi kunzwisisa nyaya yevaccine zvichibudikidza nekushaya ruzivo rwakakwana rwakawanda pamusoro pevaccine. Zvaita izvo kuti pari zvinezvi tinge tine vana mukoti vashoma vavaccinatwa nenyaya yekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pazvo.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri vadongo?
Isu tiri kuti kuhurumende, hurumende ndaidzidzise vana mukoti, hurumende ndaikwanise kuisa information yakakwana maringe nevaccine iri kuitira kuti vange vechiziva, nekuti vana mukoti pari zvino vanova ivo mafrontliners vanzi ndo vanofanira kutanga kubayiwa. Vanhu vanonge vatovavo vatingati maclients kana kuti vatovavo varwere vanofanira kunga vachibatsirwa, vanofanira kunga vachibatsirwa neinformation kuti vakwanise kudecide, vakwanise kuti tiri kuda kana kuti handisi kuda, nekuti vaccine iri zviri kunzi nehurumende hapana ari kumanikidzwa, ivoluntary, unochuza wega kuti unoda here kana kuti haudi. Asi kuti ukwanise kuchuza zvakakwana, unokwanisa chete kuchuza kana uchinge uine information yakakwana.
Mungajekesa kuti chii chaizvo chiroda kuzivikanwa nevakoti?
Zviri kutaurwa zvatiri kunzwa kubva kuna ana mukoti mumatunhu akasiyana siyana enyika, vari kuti ivo vari kuda information yakakwana, authentic, correct information kubva kuhurumende maringe nemaside effects evaccine iri, maringe nekuti ichavachengetedza, ichavaprotekta zvakaita sei, especially kunyanya takatarisana neSouth African variant inova iyo iri kunzi ndo yanyanya kuwanda, yaita dominant muno munyika. Saka izvozvo zvaita kuti pave nemubvunzo dzakawanda kuna namukoti dzinoda kupindurwa. Mubvunzo idzi kana hurumende ingakwanisa kudzipindura pajekerere, handioni paine dambudziko.
Zvinoreva here kuti nhengo dzesangano renyu dzakawanda hadzisi kutenderana nechirongwa chekuti vanhu vabayiwe nhomba?
Tiri kuwirirana kuti vaccine ndiyo nzira chete tinofanira kushandisa kuti tikwanise kuzvidzivirira kubva kuCovid-19. Asi zvatinofanira kuzvidzivirira izvi zvinoda vanhu vaine information yakakwana inobva kuhurumende. Tikatarisa pari zvino mumasocial media nemumamwe mamedia, tinoona kuti information isiri iyo inobva kuvanhu vasikanzwisisiki, vatisikazivi, yetisikakwanisi kuverifya kuti iri correct here, ndiyo yakanyanya kuwanda kudarika information iri correct inobva kuhurumende. Saka isu tiri kukumbira kuti hurumende ngaitipe information iri correct, ikwanise kuva iri iyo inozadza masocial media ose, inozadza mamedia houses ose, correct information kuitira kuti vanhu vange vaine information yakakwana, tione kufamba pamwe chete tichirwisa denda iri.
Kose pasina nhaurirano dzakadai pakati pehurumende nevashandi vayo vakakosha chaizvo panguva inoi?
Tine dambudziko pari zvino rekuti zviri kutaridza izvo kunge hurumende, bazi redu rezveutano, havasi kuda kutaura nevashandi. Takapesera kugara pasi nehealth service board anova employer wedu neministry gore rakapera muna September. Kusvika pari zvino hatisati tagara pasi kuti titaure, and hapana panogadzirwa mutemo, mapolicies at higher level achifanira kunge ichizoshandiswa nevanhu vari pasi. Mukasava involve, mukasavadedzera kugara navo patable, zvinhu hazvifambi zvakanaka.
Asi imi sesangano rinomirira vashandi, hamukwanisi here kuvakurudzira kuti vaende kunobayiwa nhomba?
Hatikwanisi kurambidza vana mukoti vedu kuti vasaenda kunobayiwa. Hatikwanisizve kuvakurudzira kuti vaende kunobayiwa nekuti hatina information maringe nezvevaccine iri yakakwana. Information hatina, tinotongoinzwawo mumasocial media nomumanewspaper. Zvinova izvo zvino zvisiri zvinhu zvakanaka. Tinonga tichitarisira kuti isu serimwewo bazi rinova riro rakakosha rinomirira vashandi vanofanira kunga vari ivo vanoita basa iri, tinofanira kunga tichicherechedzwawo nehurumende, togara pasi, tongawo tiine information yakakwana, tofamba pamwe chete nehurumende tichikurudzira.